African man pandisha. Zigumwe zemukute. Ondo paino tanga ndopa uchabata munhu wangu. Otokara wanyora wiri. Kana kutizira miri unondiona.
Ukabata munhu wangu atiwirirane. Ukabata munhu wangu atiwirirane.
Naye una wajeni to better days. Usazufunga ndiripo mbase. Ndikabata wako unonzwa se. Ndiye kajusi nindirika soda. Ndiye wandino paza anonda. Ndiye yubande inini burugwa. Ndiye wandino ridzira furua. Oh my life.
Oh my life naye.
Mutere ndende.
Mutere ndende.
I say oh my life.
Oh my life naye.
Una hapa ini ndaka juwanira queen. Tine rudoru noto zaza magazine. Dika mushaya ndino manya mchini.
Ukabata munu wangu atiwirirane. Ukabata munu wangu atiwirirane. Tie wandinoda nie uyuyu. Tie wandinoda nina uwe.
Ukabata munhu wangu atiwirirane.